ndofunga kuti zvinenge zviri nani nekuti mukatarisa vanhu vanovhota muno muzimbabwe pamaelection oga oga vasati vambosvika ku5 million. Saka ndonga yainhamba yekuti tinokwanisa kuenda kusarudzo, uyezve nhamba yacho inenge inozokwanisa kuti inge iri inogutsa kuti iende kusarudzo.
Pachirongwa chacho chekunyorisa kuvhota, zvii zvimwewo zvamuri kunzwa kubva kune vamwe vamunobata navo basa?
Tine maobservari kuongorora kunyorisa uku. Mopup iri kuitwa isiri kuona kuti Bulawayo neHarare ndokune manumbers akasvika pa50% pavakapedza phase 4. Saka ndokwatai takatarisira kuti dai vakaisa mavota registration centers akawanda. Asi patakatarisa takaona sokuti Harare neBulawayo ane mashoma, uyezve vanhu vakawanda vamwe havatombozivi kuti macenters acho anenge ari kunzvimbo dzavo musi upi. Saka kushambadzwa kwakaitwa macenters aya kunenge kunoda kuti dai kwawaramba kuchiitwa, uyezve dai zvaiita vashandisa vanechikoro kuti panenge pari pazvikoro mazamairiwo matatu voudza vanechikoro tanoudza vabereki vavo kuti kuri kunyoreswa, ndoona soti ndio zvimwe zvinhu zvinokwanisa kubatsira. Kwozoita vaya vanonzi maaliens vane dambudziko rerombe setifiketi. Dai zvaiita RG nezeki vashanda pamwe chete nokushambadza kuti vanhu vazive kuti ropawa mahara, uyezve dai zvaiita RG yatamopapu yaenda iko kune macenters inoenda zeki kuitira kuti vanhu vaya vanoda rubatsiro relong certificate vanobva ngoripwa ipapo pazvinenge zvichiitirwa. Kwozoita dambudziko futi riari maserial numbers riri kungoramba richienderera mberi, vanhu vanonyoresa vozonzi unzai maserial numbers nokuti zvichashaya chibage kana tinozvishaya mbeu. Ndokungadai zeki futi yabuda pachina kuudza vanhu kuti izvi hazvisiri zvakanaka, izvi zvinenge zvinopa vanhu kuti vange vachiintimidhetwa zviri pa hazvibvumirwe, zvinopa kuti zvikanganise sarudzo dzedu dziri kuuya.
Asi tichitaura nevezanu PF vari kuti ivo vari kuzviitira izvi kuti vaone kuti vatsigiri vavo vanyoresa kuvhota uye havasi kumanikidza vanhu kuti vaendese maserial numberwo kune masachigaro.
Biometric voter registration kushandiswa kumamachini zvatambisa nguva ino. Saka kuvanhu vanenge vasingazivi kuti makombyuta anoshanda sei nemamachini yawo atechnology, ukangoudzwa kuti tatora serial numbers ndiko kuvhota chaona kuti wavhota sei, ende ukangorimaindwa kuti zviya zvakamboita 2008 zvinodzoka, vanhu vakawanda vanobva vavhunduka ofunga kuti chokwadi. Saka ndozvatoti maitirwo azvinoitwa kune kwatakabva kumashure uku kwanga kuchishandiswa intimidation, vanhango vanobva ngofungwa kuti ndizvo zviya zvataitirwa kare. Kuti ndikatadza kuita segore rino sezvamunoona mvura yanonoka, vamwe vanobva kutoti ndozoshaya chokudya, rega ndidi ndivapewo serial numbers ndigowanawo chibage kana ndigopuwa mbeu. Saka ndonga icontext neenvironment yatiri kushanda kuti kana president yatara toda friend fair election, handisiri kuona wai zvichiitwa kosei mamwe mapati asingaiti zvakadaro. Wai iyo zanu PF ichizongonga kuti toda zova kuti vanyoresa here kana kuti vananyoresa, kune dzimwe nzira dzaanokwanisa kuita dzokuti kana vange vari vashandi va vasingambundinidzwi vasingamanikidzwi, vanouya vega chero openly pamusangano avo kana kumaofisi avo voratidza kuti inini serial number yangu iyi ndakaregesa, pano kuti zviito panenge pachinyoreswa ipapo zvinobva zvaita intimidate vanhu.
Totarisawo nyaya yakataurwa navamunangagwa yekuti vaakuda kuti vamwe vaongorori vekunze vanga vaimborambidzwa kuuya vauye, zvakakosha zvakadizvo?
Inyaya yakanaka chaizvo nokuti kana pasina kubiridzirana kana chokuwandisa ndioni wai vanhu vasinga udai wai maobservasi asingauyi. Zvakanaka nokuti munobva maratidza kuti zvese zvamunenge muchiita musarudzo zviri kuita pachena, hapana chinovandwa. Uyezve zvakangonakawo kuti vanhu vakaona kuti pane maobservasi anosununguka, zvakafanana nepanenge pachitambwa bhora panenge pane marefri paya kana panenge pane vanongoonawo bhora, chero munhu akada kubiridzira vanhu vanobva vatongoonawo kuti ndizvo, kana vachinge zvafadza vamwe vanobva vakurudzirawo. Saka ndo zvekuti zvakanaka kuti maobservasi auye, kana kune zvimwe zvichida kugadziriswawo vanozonyorawo mareports opa marekomendation dai zvadai zvadai. Saka zvakangonaka maobservasi anopa kuti vanhu vasununguke, uyezve makandidati nevanenge vachikontesta vanobva vafilawo kuti pane vamwe vari kuonawo kuti zvinhu zvinofambiswa zvakanaka sei. Saka zvowedzerawo kuconducive environment nokupawo legitimacy, zvikuru election yatakatarisira ithink yakanaka kuti zvikafamba zvakanaka inobva kuti hurumende yacho itambirike nokudyidzana nedzimwe nyika. Saka iyo observation ndiyo process yacho iri kutotangisa yokufambidzana nedzimwe nyika mune zvakanaka.